Mbeza kuti vambo mbuda mchipatara zvafamba sei hapa vanobvumidzwa kudaro here
aiwa murwere anenge asingabvumidzwe kuti ampote achimbobuda achino buda panze izvi ndezvematongerwo enyika munoona kuti vanhu vakawanda vakaungana paruzhowa rwechipatara chewotareti vachivanamatira nekuvakurudzira kuti vapore nekukume kuchimbidza saka iwo semutungamiriri wenyika uye semunhu ari kukwikwidza musarudzo yekuda kuramba vachitonga vanofunga vaona sekuti zvakakodzera kuti vabude vandoonekwa nevatsigiri vavo asi dei anga ari umwe munhuwo zvake hazvitobvumidzwi zvachose kuti kana munhu wabatwa nechirwere checovid-19 kana kuti checoronavhairesi umbopota uchibuda panze hazvitombobvumirwi
pane mishonga yakawanda here yavari kushandisa
aiwa iye zvinoizvi vatrambu ndingati pavakatanga kumishonga yavakatanga kupiwa inonzi monoclonal therapy inogadzirwa nekambani inonzi regeneron mishonga maantibodies maviri ari manufactured anogadzirwa nekambani iyoyi kazhinji tinoziva kuti vanhu vanoziva kuti muviri wemunhu unogadzira masoja ekurwisa chirwere chipi nechipi sacho saka kambani inogadzira masoja anobatsira kurwisa coronavirus masoja iwayo anonzi regin covid-2 yakatanga kupiwa vakazopiwa zvekare remdesivir iyo yatinozivawo zvakare kuti yesitemishonga iyi iyo monoclonal therapy neremdesivir mishonga ichiri kutraiwa kana kuti ichiri kuongororwa kuti inoshanda here haisati yanyatsokunzi yapiwa mvumo yokushandiswa nekuti ichiri kutestwa kuti ione kuti inonyatsokubatsira vanhu zvakanyanya here saka iye zvino tingati vane monoclonal therapy vane remdesivir kouya dexamethasone yavawedzerwa saka tingati mishonga iyoyo iri mina ndo yavari kushandisirwa pari zvino uye vari kutorawo masupplements anosanganisira zinc nemavitamin supplements anobatsirawo zvakare kuti miviri wavo urambe uchibatsirikana mukurwisana necovid-19 saka tingati munhu ari kutambirirwa zvakanyanya chaizvo chaizvo zvemhando yepamusorosoro kurapwa kuri kuitwa vatrump hakusiko kunongoitwa munhu wese wese apa vari kutora zvese zvavanokwanisa kuti vabatsire mukuru wenyika.